Chikwata chenge zi Platinum Stars chadimbura utungamiri we FC Platinum kusika pama points maviri chete. Izi zvinotevera kurova kwakaita Dynamos 1-0 murufaro stadium nezuro mumutambo usina kuya chaunga nemhaka yekukwidzwa kwakaitwa mutero wepagedhe kubva pamadhora matatu kusvika pamadhora mashanu panzvimbo dzisingadhure. Murairidzi wengedzi Platinum Stars Tonerai Ndiraya ari kufara nezvakaitika.
Coach, zvinofadza zvikuru kuwana kukunda chikwata chedynamo. Profile yako inokura coach, saka zvinondifadza. Asi zvikuru sei ndikunyanya kufarira kuti tatamba tahwina taregista chep pakati pedu neFC Platinum.
Asi murairidzi wedynamos Lloyd Mutasa anoti ari kutarisira kusimuka kubva pavari kunyange hazvo vakarohwa nemadamburo.
Pari zvino tinongoti ngatiedzei kundo mitambo yatinenge tichitamba toonawo kuti vamwe vanenge vachitamba sei.
Chicken Inn yaramba kuramba yakasaririra mushure mekunorova Mutare City Rovers 1-0. Panguva imwe cheteyo Highlanders yakarova Triangle 1-0. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Herentals 1 ZPC Kariba 0, Harare City 0 Chapungu 0, Nitrat 0 Shabani Mai 0, Blair Chiefs 4 Blair City 1, Black Rhinos 1 Yaga 2. Zvikwata zvina zviri pamusoro-soro pekasolaga Premier Soccer League ndeizvi: FC Platinum 46 points, Ngezi Platinum Stars 44 points, Chicken Inn 37 points, Highlanders 35 points. Zvikwata zvina zviri pasi-pasi ndeizvi: Nitrat 17 points, Blair City 15 points, Shabani Mai 15 points, Mutare City Rovers 14 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.